Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nhengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagarire evanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubazi rezveutano. Tichakubvai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepanhau reSunday News rinoti mukuru webhanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashanu pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achange akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. VaMangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo pari zvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachanga vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerutsa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Itokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepa nawo. Saka tinoreva kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimwe tsenyuro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Vamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutepeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvozvo kuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vange vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo iwo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti iwo kuwiswa kwemari diki dzinoita $5 ne-$2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirirei zvavari kutaurira?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairi rinoreva kuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufoma system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti keshi inenge iri masi kubhanga kunenge kusina saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yachona vanenge vachiiwana asi kuti vazoramba vachiiwana ndo pane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi saka ndo panodiwa matanho okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvireva kuti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence asiwoti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwewo vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzura here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7 nhengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuvictoria falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo munyika mukokeri wenhengo dzezanu p f muparamende uye varumiriri vegutu south vapupurai togarepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima ngatinzwei hurukuro yataita navatogarepi
kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira urongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti gavhumendi ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kumahonorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu social services zvimwe zvakasiyana siyana zvinoranwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika
zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti iyi
vanhu vakataura nyaya dzakasiyana siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvokudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivava dei tavapa bhajeti inoita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefitsi akati nakei tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo yunifomu dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka saka mamembers of parliament kakurudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchienda mberi vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara iye zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi irori ringe rakasununguka kuita basa ravo hurumende ngaizane napainogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nokuti dei taita mainputs iwawaanikwa nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwawo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka
asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka
mufunge madzimai ikoko nevazhinji mamembers of parliament vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parinouya kuparamendi bhajeti iroro kuti zvazadzikiswa here. Saka zvinoratidza kuti pachava nomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja.
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF mudare reparamende uye vari mumiriri weGutu South vapupuraito garepi vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC Caleb Tonjana uyo akashaya kuSouth Africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Njana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nepfenyuro ye Radio 3 kumakore kuma 1980. Akazosiya basa ku ZBC muna 1990 achienda kuBotswana achizobva zvakare onanga ku South Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi. Mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti muri yavo yarasikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa vamwe pamwe nekuriritira mhuri yake.
Tarasikirwa zvikuru semhuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semhuri semunhu akangane rudo nemhuri pachedu akanga ari munhu aida kuti mhuri ive nosimukira munhu akanga ane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwaakanga ari ikoko kukurudzira music yemumakereke edu. Zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti zvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga.
Mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Ray Moyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake.
No, Kennedy ndichimiziva munhu angari professional broadcaster as well as being a professional DJ. Nguva yawakapinda basa was a bit of a problem in that kunga kune euphoria yehondo. So there was a preponderance yekuri zachi dzimbo dzechimurenga. So you needed to create a balance between the new Zimbabwe, Wakomanda wanga bakuna na UK, United States and so on, as well as Wakana wanga kuriga chimu. So Caleb was able to create that balance.
Tonjana uyo aive mukoma wemupepetu webepa naure The Observer Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg, South Africa. Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematengerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimaslemu akawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owan uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira, tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rekutengesa mumigwagwa. Vakwamira, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Makadini henyu mukoma?
Tiripo makadini wavakuru vangu.
Aiwa, isi tiripo. Kana muchifarawo, tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota tichibatsira kuti tinzwike kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo, ngatitangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maonero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvinongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanopindwa. Tiri vechidiki, tinenge tichida kuti tiraramewo, tiraramise mhuri. Vamwe vanovanga vachida kuti vaendese vana vechikoro, vamwe vachida kuti zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame, tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevamwe tinavabereki vanenge vachinwa mapiritsi vachiita sei. Saka tichitoita sa hurumende tichifanira kuti itibvunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu pokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame, sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabata nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chishemo chokuti vanogona kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu, and then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzeiwo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti, nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa, unogona kusvika kubasa kuya kwaunoti tinotengesera, wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna masasira aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri rinenge tuya nekumupolisi nekukuru. Saka zororo chaivo chairo hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumaseos, wobva wagarira 48 hours uri mukati, wozonoburitsirwa kukoti wonzi bhadhara faindi futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaiita kuti upfumi hwenyika hwanyatsovandudzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti isusu vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungiri taipopokana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa, sezvo wacho mwaona umwe wake ari kuchema chema nenyaya iyoyo?
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba. Vamwe ndo vaiva munozivi vanokugara vakangodhakwa.
Saka mukoma, tichitarisa nyaya yekuti fuel yakakwira nechipira apfuura, vanhu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvinhu here?
Ukasatokwidza hauende kumba nekudzoka, unotokwidzawo zvinhu. Kana wakwidza zvinhu panozovuti vanotenga vacho vanokundikana. Kazhinji kacho kana kuti tanotengerana tega isusu vanotengesa mugwagwa, nekuti vari kumabasa vachona havatorinawo mari.
Nevateereri vanogara vachipinda muchirongwa vachichema chema vachiti aiwa, ivo havachisina chivimbo chokuti hurumende iripo inokwanisa kugadzirisa nyaya iyi yemamiriro akaita upfumi hwenyika. mune maonero akafanana
here? Maonero mamwe chete hurumende yatinayo inenge yakundikana. Pagore rimwe chete hurumende yapinda muofisi. Zviri zvabva zvakuira chingwa chavo chingwa chacho chingwa nekuti chakuita $16. $16.50. Vakapinda muofisi chingwa chaita dhora. Saka nawo iko zvozvauti omera.
Haiwa takunzwai mukoma. Ndati kumuro kuti muukande mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Kune chidiki vazhinji vari kutengesa mune migwagwa. Dai vaonga vaoramba makashinga kuti mutirarama. Hapana imwe nzira yatorarama nayo muZimbabwe. Isu tiri survival vendors yenyu muZimbabwe. Tinotokuvimbisai kuti tichiramba takabata kumukati nemapurisa nekanzuru kusvika mutemo waro usunungurwa waiwoyo takwanisa kuti tirarame munyika nekuti nyika haina mabasa. Ndatenda hangu.
Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda.
Tatenda.
Aiwa mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tinava Emmanuel Kwamira mwoyo wechidiki anitabasa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe. Ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kuninyorera ipapo BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Aiwa mhuri yeZimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokuoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako. Yezvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri pese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu, uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zviite nyore, nhasi zvekare tina Reverend Dr. Dave Dismango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Dismango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu, nekuti vamwe vanhu havagariki navo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemasoko amataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti dawo kwako sezvaunozvida here, nyaya inokosha chose muBhaibheri noupenyu hwevanhu, munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Yandakumbira kuti teno vatereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana chiti idawo kwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunza zvemubvunzo wakanaka chezvikuru baba Wande. Jesu Kristu wakatsanangura nyaya iyoya ichijekesa pana Ruka chapaseni apa vhesi 25 kusvikira pavhesi 37 achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi. Nokuti wokwako kana kuti neighbor ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43 panamba 44 pane neighbor yako. Neighbor yomunhu wakagadzarirwa wakagadzikana naye unozivana naye. Asi kwozouya kuvavo nokwako kutaura munhu chaiye akasikwa nomufananidzo waMwari, ndiyo neighbor imwe yako iyoyo. Tingati isusu kana mukaona munhu achirumwa nengwena haungatauri kuti nhasi ngwena yawana chikafu onyarara, nokuti munhu ari kumwe wakafanana newe. Saka ucharidza mhere, uchaudza kuona kuti unopeta sei kuti abatsirwe nokuda kwokuti ndo umwe munhu wakaita sewe. Saka Jesu achitsanangura unotsanangura achipa mufananidzo pamusoro pomuprista, murevhi no uno bisa kuwa kuru makanda wariko kinde wuzi ai uno kinde wuzi ai panga kita wabadu awa kuti neighbor kana kuti mwati zani wakende upi pata zumbuda sokoro kuti uyo wakamu zira nyasha ndiye neighbor wake kaka chinonzo wako kutawara munu yanda kupasira kwa uno kinda muda kutiko ndiyo neighbor yako
vajinji takata kata kisa kuti woku wako ndio kwako waunu zivanda naye kana ndiri panzumbe yakaita saiyoyo ndikagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo
ni kufadza vanhu vese pasiro nokuti vanhu vakasiyana siyana maitire edu nenzira dzedu asi ndingava wangu miri chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozviita iwe ndotanga ndazvita ini ndinozviziva kuti ini ndiri munhu akaita sendinomarira muzvibuka riro ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe asi mutaura sokoro kuti kumongwa kune vamwe vasingagoni kugarikana navo vane unhu humwe hwakateyama hwakadai handi ndisachandingaita pamusoro pazvo nokuti handingagoni kugadzisa vatinese asi chandinoira chokuti ndingatotsvaga kuti shamwari yake ingavaiti ingabatsira hamai kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka nokuti donzvo guru muupenyu ndiri kutsvaga kuti vanhu vave noupenyu une mugariro wakanaka
mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo vavanozivana navo havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro
masoko okupedzisira ndekuti pane chimwe chinhu makutaura chokwadi nokuti pane zvinorwadza pane zvinorema hazvisi nyore asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza tomboti munhu auya kuna dokta achichingoda kuti ndiporese dokta anomubaya kujekiseni rinorwadza asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remushoka saka iwewo kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewo ukwanise kubatsira hama yako unofanirwa kupinda nomunorwadza kuremerwa asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwoyo wako nomutoro kuregerera nokuti kunorema unofanirwa kutosungira kuziva kuti no mwari wakandiregerera zvakawanda zvakaipa saka ndinofanirwa kutoregererawo umwe munhu ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka zvine zvichirema asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana uchazoona muviri wako uchatanisa kuzorwadziwa nokurwara nokutambudzika nokuda kwokuti mune muine bundu mumwoyo asi kana ukange watsungirira ukareurwa ukatsvaga nyasha kuna mwari mwari anokuregerera henzuya aipa ndirini mose makanega makaremerwa ndira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva kunyama yevanhu
tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom nokutibatsira kwavaita vateereri kwanhasi regai tichimbozorora ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande tichitendawo chikwata chechristlike kwaya nekambo jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti dynamos 1 highlanders 1 yada 1 chapungu 0 zpc kariba 1 black rhinos 0 wange 1 mushowani stars 0 tel 1 2 caps united 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vaino ruzivo nezvemari iyi nhengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuvictoria falls anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndekusiya mina sitandekile mutsvanga
So
kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Walamukela kustudio 7, ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhlaka 3 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abasuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azingiyilisaolisekukhulu nje ezibili ikomi ziyafaka and abantu bonke bafikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe yikomiti engenye zingaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilo nxa beseyisebenzisa imali yangikhona. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini ezokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sisa kuswa impumela yemdlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu leHighlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshiwe namuhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lePhalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lePhalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwe-budget. Umgcini we-committee yePhalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibili, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi ifakwe ku-budget lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminizwa ifakiwe makhosezi wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile kwenza ukuthi lelisesudukele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le-budget besizama ukubonisa uminista ufanele ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakhe emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhone kuzwane ukuthi thina sithiwe. So sifakile imizwethu yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azingiyilisaolisekuthi kukhulu nje ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke bafikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe yikomiti engenye zingaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uministi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lolu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generator. Indawo esigaya amagesi sokusela ikharida karibayi la manzi. Then sikhangele ukuthi iwanga ihlale ifile ngama-generator asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho. Imitshini yathengwa ngama-1920s, 1940s. So sokuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi akujenerator magesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi ngono sifake ama-generator amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa wesitshane esingakwenza ukuthi kanye lindawo zebusula ezilanga ngoba lokuchiphile akunidi kwakhiwa ifunguthe namasola phane ufake ndawonye phanike ewayeni ukuthi amagesi endisina space nabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagesi esingawagenerator ngelanga ebuyasinika 500 megawatts kokuyiyo shortfall esilayo endabeni zamagesi so kungasinceda ngoba kuzafusa amagesi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months yasesilawa amagesi abaningi lezo zithi kukhona abale mali nje abafuna ukufaka ama-solar system kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwayo ngomuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kunekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole bechiphile then kuzasinceda ukuthi kuphazele kube lama-tiselizi kuningi njalo esimtshele khona umini
konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagesi ukusilela kwawo lungaba ngcono
uyabona ukuthi inkalakatha lase Zimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza ngoba into zamagesi lezo mafuta into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile and 1 month iningi kakhulu
lo mnumzana Joel Kapuza umgcini sihlalo wekomiti yebona ngamandla amagesi energy committee sixoxela ese Victoria Falls le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 6175 la ku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank umnumzana John Mangutya uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama $2, $5 kanye le $2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika ukuze sizweke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa lomnumzana Masimba kutsheba ingcwethi ecubungula izombusazwe
ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqhilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani so yikho abakwenzayo ikakhulu nxabe introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki so angazi ukuthi baza kwenza njani ukuthi indaba le ifinyelele elizweni lonke ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba ulakhake lisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiye siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL so kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi
ye ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kwamnumzana Mangudi yalo mnumzana Mthuli Ncubi ngokuthi imali entsha kumbe hhayi
ya angibona ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izachabalala ngokuphangisa so ngibona njengani bobabuncube noma ngibejaba bazama ukuthi
bahambe ama expectations abantu ukuze abantu bengaqala ukuthi imali entsha, kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo izimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona, ubona ingane izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili, kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngezibank ebekumele ingabanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu benga-withdraw imali bahle bakwanisa ukuthi bayilese futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba ugqibo esilaleyo ukuthi imali ngibona njengani ikhona shikile ebantwini, kodwa ayikho kuma-bank. So ukuthi abantu abaningi bakwanisa ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi, kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu baya befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars, imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho, ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala yokuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Bona njengani i-cash ingabuya uzaba ne-price enye, ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzame ukuyitshintsha ungasebenzi, ngoba imali yangikhona khathesi ayinabhali ukuthi kuye wazi ukuthi imali.
Lo mnumzana Masimba Kucheba, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Wayengumsakazi weZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo, ubekiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umuyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Njengoku litshembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini, kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubekeke silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo, ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela. Kusafani lakudala, ngoba intombi wawuyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kathesi sesigijimela lokhu okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje, ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhona pho. Njalo isintu sesibalekile, ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngase ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngitsho ukuthi yiphi indlela, kodwa ngathi indlela ehamba le technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lezi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi, ngoba khona ngazani abafana bakulezi nsuku lamankazana amanye phela la seshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi ha mina lokho ngasezokusebenzisa?
Ungakhale ngani lo makhalekhukhwini ongangeni ku-Facebook lo-WhatsApp labo-Twitter o-Instagram mhlawu? Hhayi, akuzela ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ungaphonga ukuthi hayi ne-long run kuthiwe hhayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni ngalana akudala yimaybe, but hhayi angiboni kusika njalo.
Ye, ungani kuona abantu abaningi lapha-ke Baba Mdluli, khona kokuyi-inbox kwabo lokho, kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe, kuyini khonokho kani?
I-inbox angithi uyabusa umuntu usumcele eceleni lapho kungeke wabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe, kodwa kuyindlela elobugwala phakathi, ngoba ba umuntu umcelela eceleni ukuthi uthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ligonywe khona ngale uma kuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjiwe mayathi semveleni ucelele SID sikhulume sibabili masiqeda indaba yethu sivele siyiqede
Madube kuvele kwakumnandi kanganani ukushelwa nje lijaha lapho nasemthonjeni
kwakumnandi kwakumnandi sibizineke ngicamba amanga hayi kwakumnandi sasithulu lalezi tata lakho uphulule uphulule size siphele amahlamba noma uhambo la ubeshiwe afike ukuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya kungifana ukuthi ngangisala ngale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ubuyile kane ngala
khona ukukwala kwakumnandi mdluli
kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangkhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje okwalezi nsuku loku e-Facebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo so yinto nje vele ithole masinyane okudala uyabe ukujulukele so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela yabanye lokho bekwenza
amakhaya asasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise zeshesheshayo noma ungelayo ifoni sizakuzifosi sidinge naleyo ingenele kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu
amankazana lawo aphosta yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane
ayaphosta amankazana leyo nsuku amankazana iyafuna kakhulu okudlulebayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana nababo selefosa
baphosta besithini Madube uyaqalisa njani
kuma-inbox khona kuyophosta sibili omama ukuthi efuna umuntu ongum-amba nabancane abafana sile akuzele ukuthi ungaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto selekuyengoma
nganto-ke uhlupho mdluli
ye amantombazane asekhona ngiyakuzwa kuthiwa khona azishelelayo langendlela aba-inboxa ngakhona bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi la bantu ababe besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleka
ngithatha leli thuba ukuthi mboke umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo kukip sithube lilane
siyabonga Kips luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulu
Yebo 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 mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo Butunyeli.
Ngiyabonga Buti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi sithabile ukuba lawe nginethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa kuredi. Sithinteni udaba olukhona egodweni namhla. Awusitshele okuningi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy. Luhlelo olwasungulwa yi-British Council nezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele access office social media bengathi ngi-Connect Hubs bayithola kulokhu zenu ku-Facebook ubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abatsha abalama bhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Kuzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and i-training yenale lami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network uyakwanisa ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning. kozi nyana zilila wakulu kuti on my side even ama youth amaningi aleka ngendaba zokugcina imali nokuraise imali so mfuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebusiness imanejwa njani into ezinjalo.
Awungitshele Nigel libangaki abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo?
Angikakonfirm abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo imalayo kodwa engikwazi obulawayo sibabili.
Uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Africa ithuba lokuthi basebenze ndawonye. Ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabulo budlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu na abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe ukuthi ngiceda kakhulu ngoba la minyaka ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abasha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu bathole ukuthi abantu abasha bala access to ukubona ama-opportunities wona la because ama-opportunities wona la anceda ukuthi abantu bezigqithile imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nacho, gqiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu futhi Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda uku-encourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungisela izinto sizame ukudinga awethu ama-opportunities sizigqithile ama-opportunities. Singene kuko internet ngedatha leyo itholayo na uzama ukuthi udinga ungama opportunities u apply.
Nigel ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku Facebook kule page okuthiwa yi Connect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti Mike.
Kwanelo kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BigMyke3 yona i-username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe mohle, mthwakazi omuhle, bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo uvuselela umoya.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamukele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe ehlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphotshonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizijise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabhele, besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babe lolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye, babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kutsho ukuthi kumele bazwisise izinto, bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kutsho ukuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihlala phana bakhangele ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye, kutsho ukuthi akula lutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe, kodwa nxa bengalalimi lunye kutsho ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akula sizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Yindlela okwakhiwa ngakho isizwe, ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into leyo ibhidlile. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebexabana lo laloyo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo, kutho ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu, ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone engaphumeleli kulo buyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje, lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambene, akula lutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Ngegama likaJesu, amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nansi impumela emdlalo yenguqu edlalwe namuhla, umdlalo lapho bezindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare. Lapho ezibengu Tshekelo Bhanqa 1-1, iYada yanqoba iChapungo nge-1-0, iZPC Caribe yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0, iWange yanqoba iMshawani Stars 1-0, wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. Sista yomculo kaNqobile Malinga, ihaya ke iBoso. Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting uqhutshwe namhla edolobheni le-Victoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uzakwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.